Vagari vemuHarare vasvika pamahofisi ekanzuru paTinas zuva roro vanongonya vachiimba vachiti havazi kufara neuori hwavanoti hwapfunya chisero mukanzuro yeHarare. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza nyaya yeuori pamwe nekusatakurwa kwemarara munzvimbo zhinji dzeguta iri. Mumwe wavanga vachitungamira kuratidzira uku vaGeorge Makoni, avo vanoshanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vaudza meya weHarare vaBernard Manyenyeni kuti havazi kufara nenyaya dzeuori dzavanoti dzanyanya mukanzuro yeguta.
Nyaya yatafambira pano paTown House ndeyekuti tauya kuzogunun'una neuori huri kuitwa watanzwa huri kunyorwa mumapepa wekuti mari hatisi kuziva kuti dziri kufamba sei. Pane mari dzakawanda dzinosvika 6,000 dziri kupiwa vanhu kuti vaende kumaholidhe. Pane mari dziri kunzi dzeschool fees, kwozoti top management vari kupiwa mari yakawandisa asi service delivery isiri kufamba zvakanaka. Mvura hakuna, marara haasi kutakurwa, migwagwa haina kumira zvakanaka, asi mari yakawanda iri kupiwa kuvakuru vakuru vakaita saana Josephine Muwe. Saka sevagari tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuzvida, zvinhu ngazvigadziriswechi zvakanaka. Kana munhu atadza kuita zvakanaka ngaangoteera vamahati meya. Ndiyo nyaya dzatiri kutaura idzodzo kuti zvinhu ngazvigadziriswe.
Mumwe wevaratidziri ava vaDanford Ngadziwore, avo vanoshanda nesangano rehashtag tajamuka, vatiwo havazi kufara nemari dziri kupiwa vakuru vakuru mukanzuru kana kuti maallowances.
Panapa kune masendas mawiri ekanzuru, one iri kuGrandview panonzi patariro senda neimwe iri kuGrandview Free Sound panonzi pafarmhouse. Kanzuru iri kutengesa mvura ne 20 cents pa bucket iri bohoja. Asi takabvunza isu kuti hwai takabvunza isu hwai vari kutengesa mvura 20 cents pa bucket zvikanzi isusu ibohota imari yekubhadhara magetsi. Saka tiri kuti isusu kanzuri ingashahere $50 kuti ipambe jenareta rekuti ipambe mvura iye chikwanisa kuti ichiwana mari yekuti munhu aende kuholiday. Zvinoitei makomredi? Tiri kuti isusu Josephine Nube nezentire management ngavateere mahati. Nyaya homberi pano asiye negotiation seresen forum CDZ takaenda kuzaki tikanyora tsamba yedu. Tsamba yedu is very clear, tiri kuda kuti zaki iongorere hore pano vanhu vasumbanizere ende zaki yakarisponda ikatizo for the next few days vakarisponda. Vanhu vanofanira kuti kujeri semarezi zvakasi maresidenti zvakare. Tiri kuti isusu tiri kuenda tiri kutuma munhu ari kumirira organization kuenda pacentral koita formal complaint kundoripota kuti semarezi takadini takabiwa.
Meya vasati vapindura, mapurisa anorwisa mvonga mupopoto abva asvika ndokudzinga varatidziri ava paTown House. Paitika izvi, mapurisa abva asunga vaMakoni ndokuenda navo meya akasara asina wekutaura naye pavaratidziri ava. Zvichakadai, vaManyenyeni vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori inyaya dzagara dzirimo mukanzuru asi vari kuedza nepavanogona napo kudzipedza.
Hatina kusarudzwa kuya zvoita uori. Hatina kusarudzwa kuya kuzosupervisa uori watinotungamirira. Hatina kusarudzwa kuya kutsigira uori unoitwa nenyengwe nevagari. Guta nderedu vese, kanzuru nderedu ngerenyumese. Chatikuedza kuita ndechekuti ngazvifambe zviri pachena, hapange paine chakavandika. Kutaura kwatiri kuita izvozvi ndiri pakadiri munyuzipepa ranhasi ndiri kunzi ndakaita uori. Hapana chandakaita uori, ndinongokupai tsamba 1 yakabva kuna minista ndiye kushandiswa nemacouncillors ese munyika ino. Hapana uori wakaitwa nameya Manyenyeni nenyaya yemastens. Zvatinazvo ndozvatakapuwa neministri.
Panyaya yemari dzemaallowances dzinonzi dziri kupiwa vamwe vakuru vakuru mukanzuru, vaManyenyeni vakurudzira kuti paunzwe makambani asingadyidzane nekanzuru kuti azoferefeta nyaya iyi.
Zvikuru zvinobva zvabuda pasi.
Peidze vashandi vekanzuru kubvira mukuru kusvika kumudiki dziri kushandwa nevanhu vakamirira izvozvo ndo chete mukano watingape kuvagari wekuti vaone kuti kwete hatisi kutsigira kuvigwa kwemasalari hatisi kutsigira kubhadharwa kwemari yakadarika mwero tikapa maprofessional vanomanaja masalaries ungave mukana wekuchenura nyaya iyi once and for all.
Panyaya yemarara vamanyenyene vakurudzira kuti hurumende gadzirise zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi vachiti marara mazhinji ari kuiswa nevanhu vanotengesera mumigwagwa kana nguva dzebasa dzadarika vachiti vanhu ava vari kuedzawo kutsvaga kuraramisa mhuri dzavo. Vakurudzira veruzhinji kuti vasarambe vachingorasira marara pese pese kuitira kuti guta rigare rakashambidzika.